mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27/2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103 hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarayiridzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yecovid-19 mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuchipinge nekuchiredzi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevasere 28 nezuro vanhu mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 358 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi maviri nevaviri 422 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vafa nechirwere ichi Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana mapfumbamwe nevatatu 93 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru zvitatu nezviviri zvine vana 32,004 vapora munyika vachiita zviuru zviviri nezvitatu zvine mazana mana ane gumi nevatatu 413 Hurumende inoti pane mashoko enhema ari kutenderera kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa 15 kukadzi kuitira kuti vadzidzi nevadzidzisi vamanikidzwe kubayiwa nhomba yecovid-19 mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti mashoko ari kufambiswa aya ndeemanyepo mashoko aya ari kuuya mushure mekunge mapurisa amboyambira vanhu kuti vasatenderedze mashoko enhema nhomba yecovid-19 yakatotanga kubayiwa kunyika dzakaita seamerica nebritain uye haisi kumanikidzwa vanhu nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti ongororo yadzakaita inoratidza kuti nhomba iyi inokwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 nyaya yevanhu vari kuti nhomba iyi iri kumanikidzwa iri kushorwa zvikuru nevana mazvikokota ichinzi ichatopa kuti vakawanda vatye kubayiwa vozoguma vorasikirwa neupenyu uye chirwere ichi chichizoguma chotonetsa kurapa zvachose mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata vandoro kuti tinzwe pamire bazi ravo
bazi redzidzo yeprimary nesekondary rasvika pakuziva kuti gwaro renhema rinoti hurumende ichavhura zvikoro musi wa 15 kukadzi 2021 kuitira kuti vabaye jekiseni rekudzivirira covid-19 pavadzidzi nevarayiridzi riri kutenderera pamhepo
saka shoko renyu kuvabereki vana vechikoro naivo varayiridzi nderekuti kudii
bazi redzidzo yeprimary nesekondary rinotora mukana uno kurayira varayiridzi varo vanokosheswa vabereki vachengeti vadzidzisi nevamwe vanobatana navo kuti vasateerera gwaro renhema iri
Ko izo zvikoro zviri kutarisirwa kuti zvinovhurwa riini vandoro?
Kalenda yechikoro ya 2021 yezvikoro zvese zveprimary nesecondary ichaziviswa munguva inotevera. Nekudaro zvikoro zvinoramba zvakavharwa kudzamara chiziviso chepamusoro chehurumende chaitwa.
Panovhurwa izvo zvikoro izvi zvamati hapana nguva yati yatarwa, munenge muchitarisirawo kuti vadzidzi naivo vadzidzisi vaite sei kuedza kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichochi checoronavirus?
Bazi rinosimbisa kupfeka mamaski, kusimbisa kudzivirira kutapurira kwecovid-19 munzvimbo dzese dzezvikoro, sezvo gadziriro dzichienderera mberi nekuvhurwa kwakachengetedzeka kwezvikoro.
Vamwe vari kutioka vandoro nekuda kwechirwere ichochi chanyanyopararira zvinogona kupedzisira zvakukanganisa dzidzo yemunyika. Sezvatiri kuonawo zviri kuitika kune dzimwe nyika yopedzisira yava yepasi pasi.
Bazi rinoramba rakazvipira mukupa dzidzo yemhando yepamusoro kune vanhu vemuZimbabwe vese, uye zviziviso zvichaburitswa nenzira dzakakodzera.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Misha inodarika mazana mashanu inonzi yakaparudzwa nemvura yakawanda yakanaya kubva nechishanu chapfuura kusvika nemuvhuro svondo rino mumatunhu eChipinge neChiredzi. Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vanoti mudunhu reChipinge misha yakaparadzwa munzvimbo dzinosanganisira Checheche neMahenye, uye zvikoro zvakawanda zvinosanganisira Mount Selinda, Green Valley nemapungwana zvakatorwa matenga nemhepo yakanga yakabatana nemvura iyi. KuChiredzi misha iri Nyangambe muWard 23 inonzi yakakanganiswawo nemvura yakanaya zvakanyanya iyi. Ngatinzwei vamaDuku vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Echokwadi zvingati nharaunda dzidzodzo dziri kunyanya kuChipinge maWard mazhinji mvura yanga isinaya yakatanga musi wechishanu vhiki yatapedza iyi, ichienderana nemafashanu ane chekuita necyclone Eloys. Takamboita zvemamwe mafashanu angari ecyclone Shalane kutanga kwegore. Ndo kunaya kwanga kuchiita mvura yanga isipaneriwi rekumozambiki. Mvura iyi yanga ichinaya ine dutu. Payanga ichinaya mvura zhinji yanga isingachasingi pasi nekuti yanga yanaya nguva zhinji, saka yanga yakuerera.
Zvii zvakaparadzwa nemvura iyi vamaDuku?
Dzimwe nharaunda dzedu dzemuChipinge dziri kunanangaori nenzvimbo zhinji kuenaye matoilets akanyura pasi atoti mablair toilets, then zvikoro zvakati kuti zvaibva matenga ematlassrooms zvakafanira kwana Mount Selinda, Green Valley nekwana mapungwana, then migwagwa yatinoshandisa kufamba yanga ichiblokawo nemiti dzaidonha murodhi. Nzizi zhinji dzinoendesa mvura kunana Save dzanga dzazara zvekuti tine vanhu vakatoshayika vakatamika vakafane kuda kukrosa nzizi idzi. Saka ndo situesheni yatinayo kuno kuChipinge, asi Chipinge nechimanimani dzakanyanya kuafektwa nedambudziko dzaranga zvaro.
Saka vanhu vari kukanganisirwa misha ava vari kubviswa here mumisha yavo? Nokuti tiri kuona kune mamwe matunhu vanhu vari kubviswa vachinogariswa kune dzimwe nzvimbo dzakasununguka.
Tinangoti pakatanga kuuya mafashanu ecyclone Shalane kuChipinge takawana wadi regaragara ranga rine nzvimbo mbiri dzendo zvangasikazwa kuChimanimani. KuChimanimani vakatomboendesa vanhu kumaevacuation centers iwavo. KuChipinge vanhu vakazoenda kumaevacuation center mvura payanga yakuramba ichiwanza nekuti pakauya cyclone Shalane haina kuzonyanya kuwanda. Saka vamwe vanga vakuti haiwa hatiende kusvikira mvura yacho yauya. Saka nzvimbo dzemaevacuation centers dziriko ende kutori nevamwe vanhu variko. Hurumende yakazotaura kusvikira zuro vachiti no vachabatsira veruzhinji vakawirwa nematambudziko edzimba dzakabva matenga kana zvimbuzi zvakanyura. Saka pari zvinhu zvatiri kuedza kuitawo kuti titore humbo hwevanhu vakati kuti vakawirwa nedambudziko irori. Ndingangoti sekutaura kwandiri kuita nemi dane vanhu vakawanda vari kunyoresa mazita tichitorawo mapicha dzimwe nzvimbo dzanga dzinosafambiki nenyaya yekuti dzakavharwa marodhi adzo kana kuti vatinoshanda nawo isusu vanga vane mafoni anga apera moto nekuti magezi kune nzvimbo dzakati kuti anga aenda.
Saka munofunga kuti imhuri dzingasvika uwandu hwakadii dzakakanganisirwa misha nemafashamai?
Chekuti ananga tara nenyaya yemarufu patakatanga taifunga kuti zvinhu hazvisviki vakadaro. Tine vanhu vatatu vakashaya nekunyura murwizi ndiyo namba 1. Namba 2 dzimba dzakanyura chaiti vadzinyuswa nemakanzeras kana maMPs vachiungana kumatraditional leaders. Kuchipinge pane marekodzi anditori nawo pano ndichitaura nemi. Tine misha dzinosvika kuma400 dzakadonha kana angava matoilets kana dzimba dzakabhadinga. Ndozi tiri kuona muchipinge muno asi ichitori mastatisa yamashona kuya ari kuramba achiuya kuchimanimani akawandisa sandaapirwa mastatisa asi anopfuura tiri kuchipinge 300 anotopfuura kusvika kuma500. Saka tingatidambudziko rakanyanya rakatoitika.
Avo vange vari mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari paRunhare kuchipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. Ye Politburo mubato rezanPF vajora mgumbo vanoti nasi chitatu kuHeroes Acre magamba matatu acharadzikwa asi kuchangobvumidzwa vanhu vashoma panenge pachiradzikwa magamba aya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanotarisirwa kutungamira pakuradzikwa kwemakurukota avo matatu aya anoti vaimbove yegurukota reZimbabwe raiona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Vaimbove gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigi Matiza nevaimbova mukuru weMajeri vaparadzai Zimondi. Makurukota matatu aya akashaya zvondarapera mushure mokurwara nechirwere cheCOVID-19. Vagumbo vaudza Standekile Mhlanga weStudio 7 kuti vakuru muhurumende vashoma nehama dzevafishomanana vachabvumidzwa kusvika paHeroes Acre panenge pachichengetwa magamba aya.
Makomredzi aya matatu ari kuchengetwa usiso moyo naDr. Matiza naRetired General Zimondi. Gadziriro dzavo dzese dzaitwa dare rePolitburo. Parakabvunzwa mumwe nomumwe hapana akakahadzika kuti esa aya magamba enyika. Saka vakapiwa ruremekedzo irworwo pashure nhengo dzePolitburo dzeZANUPF dzabvunzwa dzikapavo zvavanoziva pamusoro pavo tichibvumidzana tese kuti magamba enyika hapana imwe hurukuro yatingataura pamusoro pezvavakaita mukuita kuti tisvike patiri senyika yeZimbabwe pazuva ranhasi. Saka gadziriro dziripo ndedzokuti mangwana vashomashoma vachabva kumhuri dzavo ndo vachange varipo paNational Heroes Acre kuti tivape rurimekedzo kwokupedzisira. Matiza munhu wandaishanda naye kubvira ndichiri Minister of Transport ndo vakatibatsira pakuita zvokudhirowa zvana Victoria Falls Airport, zvana Harare International Airport yava kunzi RG Mugabe International Airport nezvimwe zvakasiyana siyana. NavaZimondi takashanda navo zvikurusa vachiita mabasa akasiyana siyana okuda kubatsira nokukurudzira zvakaitikara kumaprisons zvinoda kuunza namaopen prisons kurivira madzimai. Saka magamba vatinoremekedza kuti papera zvokurwo zvokuti vakaenda kuhondo kuti varwi vaya vaite basa rokurira nyika vese vari vatatu vakadaro vapinda zvemunomu vakaita mamwe mabasa makuru okuona kuti upenyu hwavanhu huinde pahunenge huri pazuva ranhasi vanenge vachichengetedzwa havo navashoma vanenge varipo. Takamirira nyika yese kuti endai henyumuruka nokuti tese hatikwanisi kuti tisvike pamarinda nokuda kwechigwere chiripo ichi.
Avo vange vari nhengo yePolitburo mubato rezanPF vaJoram Mgumbo vari paRunhare kuHarare naStandekile Mhlanga weStudio 7. Dare resinete remu America nezuro raka vota richibvuma kuti vanhu vatatu vakadomwa nava Joe Biden vave makurukota muhurumende yavo. Va Lloyd Austin vachave munhu wechitema wekutanga kutungamira bazi rezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary. Amai Janet Yellen vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi rinoona nezvemari kana kuti Treasury Secretary. Uye amai Avril Haines vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi reNational Intelligence. Muzvinafundo masocha vanoti vaBiden vakasarudza nyanzvi dzekuvabatsira mubasa guru ravatangidza iri.
Pakaita vatatu parizvino veDefense va Lloyd Austin vaka confirmwa zuva rimwe chetero neve state vatingatisu veforeign affairs va Tony Blinken zvose nevamwe vazoconfirmawo vhiki inoyi vetreasury vokumaruku vaJanet Yellen. Tichitarisa vamakurukota iwavo vanhu vanenge vane unyanzvi hwemabasa vanzi vaite kunyanya Lloyd Austin ndiye mutemo wokutanga kuti akwanise kuva mukuru mukuru kana minister wedefense kuti noruzivo rwavo munhu wakanga ari musoja kwaupenyu hwake hwose. Saka tizoteverwa navetreasury mudzimai wetreasury amai Yellen avo mwee ndiye mudzimai wokutanga kuti akwanise kuva gurukota rinozoora nezvemari, asi havana kusarudzirwa nokuti ndovokutanga kuita mabasa iwaya kana kuti vaBiden pane zvavanoda kuratidza kuvanhu, kunyanya asi kuti vanhu vasarudzwa zvichienderana nedzidzo dzavo, experience yavo nemaskills avo. Saka vanhu vanoutese hwebasa iroriri vakamboita zvakarerekera ikoko. Ende zvekare vaBiden vane meseji yavari kuda kutaura kuAmerica nepasi rose kuti mukuumbwa kwehurumende kuzotonga nyika hakufaniri kunge kuchitariswa kuti uri werudzi rwupi, uri mukadzi here. Ndosaka vatorawo nyanzvi yechitema isati yambotonga. Tikatarisa futi vaTony Blinken avo Secretary of State ndiwo chisocial America pasi rose, munhu weDepartment of State unenge achiike zvinoenenge vaachishanda navaTrump. Saka vaBiden vari kuumba hurumende yavo zvisina kupokana. Ndosaka vachinge vakasira kukonfemwa kunoitwa kuno kuAmerica, handiko kungoti president unongoti iwe uya utonge neni. Aiwa,
vaBiden sokuona kwenyu vakanangana nezvinhu zvipi mazuva ano ekutangaya?
VaBiden vakanangana nezvakawanda zvakaoma muAmerica muno muchishomera pasi rose, kunyaya COVID-19 coronavirus iri kuuraya mazana namazana pazuva rega rega muAmerica. Vanenge varoda kuumba hurumende yavo nokukasira, hurumende yavo inenge ine nyanzvi dzinoshandira pamwe kuti dambudziko recorona iri virus rikwanise kupera nevaccine zvichizokwanisa kusumudza ufumi hwenyika. Vanenge vakanangana zvekare nokuti vape vanhu veAmerica mari yestimulus yei yokusapota vanhu vomuAmerica kuti vakwanise kunotenga pamwe chete nemataxi zvekare pamavhiki kana mwedzi iri kutevera iyi. Saka zvinhu zvavakanangana nazvizvo, kana vakakwanisa kupedza dambudziko recoronavirus, vakakwanisa kupedza dambudziko rokuuza mabasa kuri kuitika pavanopa vanhu mari vanoenda kumabasa, then vanoenda kunotenga, then mabasa anobva akriatiwa vanhu votadza kufa. Ndo zvavakanyatsokunangana nazvo izvozvo. Ndosaka vachitaura kuti pari zvino nekufa kuri kuita vanhu necoronavirus tiri muhondo, nokuti coronavirus iri kuuraya vanhu vakadarika hondo ipi zvayo yatiari kuwapasi rino.
Kuna zvakambodzikwa navaTrump vari kuzvibvisa vachidini vachidini, zvinhu zvavakatarisana nazvo zvavari kuda kuchinja hazvingavawandiri here vakazvitadza kuzviita?
Handioni sokuti zvingavawandira. Tichitarisa vanhu vavadoma kuti ndo vavanoshanda navo, vanenge vachivabatsira, vanhu vanoruzivo, vanhu vanotova nerespect yokumapato ese amademokrats namarepublican. Zvekare mitemo yacho iyeya yavanoda kurivhesa mitemo inotoita kuti vakwanise kushanda zvakanaka vachibetserwawo nedzimwe nyika, zvakafanana nokudzokera mubatanidzwa weworld health organization vachida kunge vachikwanisa kuti vapedze coronavirus chirwere chapambira pasi rose saka vanoda kudzokera mubatanidzwa World Health Organization nokuti coronavirus ikapera muno muAmerica ikange yasara iri kune dzimwe nyika nokufambirana kunoita vanhu inongodzokazve muAmerica saka ndiwese kuti zvinhu zvakavawandira vari kutoita zvinhu nenzira yekuti zvivanyoroviri vakusevenzawo nedzimwe nyika tatiti saka ndipo vari kuda kuti vaumbe hurumende yavo inoshanda nepasi rose ivi noufumi hweamerica hahungamuki ufumi hweamerica kana kune dzimwe nyika kuchifiwa necoronavirus saka vari kudzokera mubatanidzo yakasiyana siyana yeclimate change vari kudzokera imomo nokuti idambudziko rinobata pasi rose kuti ikonomi yeamerica imuke hunge nyika dzose dzakatenderedza nedziri kumhiri kuva kungwa dziri kure nedzepadhuze vanhu vaino utano kwavo saka handifungi kuti zvinhu zvingavawandira
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ari kushanda usiku nesikati vasina kana mapPEs vachisevha vanhu aniki mangwana wotaura zvakadaro mashoko ekuti madokta vari kuuraya vakuru vakuru vehurumende chingaite chokwadi ichocho chokwadi vaniki mangwana ka ngavaite munhu kwaye anomiririra vanhu itori mhosva yavakapara iyoyo this is criminal offense and of which vanofanira kuti vasungwe nemashoko avakataura maniki mangwana vanofanira zvakare kuti varesigne varegedze basa pamusoro pemashoko avakataura ivava tarirai Hope Chimono akangonzi akanyora pamusoro pekuti mwana akarohwa nemapurisa akafa izvizvi ari muchitorongo asi ivo vaniki mangwana anotaura mashoko ekuti madhokta ari kuuraya vakuru vakuru vehurumende ende zvisho vakuru vakuru vehurumende vacho vakafa saka sei vari kunze vaniki mangwana ngavafanira kutobatwa vaburitse umboo hwezvavakataura madhokta ari kushanda asingapuhwe mari vachitungamira kudzivirira chirwere checovid vasingapiwa zvimapPE zvokuzvichengetedza asi munhu mukuru akaita savamangwana ndiye anotaura mashoko akadaro aiwa tinoti isusu ngavasungwe ngavaregedze basa kubva nhasi ngavamire kuva mutauro wehurumende nekuti hurumende inoziva vaitarisire kudzoka zvinhu zvakadai vakrieta ukama hwakaipa pakati pemadhokta nevakuru vakuru havachina chivimbo izvozvi nemadhokta kana ivo madhokta havasina chivimbo nevanhu vakuru zvichafamba sei izvozvi chokwadi vaniki mangwana ngavaregedze basa kubva izvozvi ndatenda hangu
ini hangu ndichida kungotaura zvishoma pamusoro peurwere hwekorona asi ndichitarisa hangu ndichitaura ndakanangana nesaidhi rehurumende tinoona kuti maefforts ari kuiswa nehurumende against fighting this disease madikidiki chaizvo chaizvo nekuti ngatitarisei for examples panguva yaiitwa macampaigns almost everyone akakwanisa kusiyiwa ane t-shirt ane kepesi ane zambia yemusangano and everything zvese zvaiitiwa pachena vanhu vachipiwa pachena but now nekuti kwauya covid hapana even mask iri kwanisa kupiwa munhu nehurumende masanitizer acho ekuti vanhu vakwanise kudetsereka nezvinenge zvichida kuitiwa pane vabatwa vacho ne kuti utachiona hwacho hwecovid husaramba huchiendera mberi hapana zviri kuitwa saka hatizi kuti mafunds ehurumende anongoallocatewa kuti abetserai pane zvekukambena here kana kuti zvekuchengetedza upenyu hwevanhu ndo zvishoma zvatangotiwo kana pane vanogona kubetsera nekunzwa nekuona kuti zvinofambiswa sei votibetserawo because kwatinenge hati hapana kana hurumende yedu isingagoni kuchengetedza upenyu hwedu isingaoni upenyu hwedu sehwakakosha
kwazivai vashamarari vestudio seven ndangozita ndinoitwa mazana ndiri pano papretoria pandandida hangu kuti musevo meseji yangu kuna vaniki mangwana kuti vanotaura mashoko anorwadza zvikuru pamusaka pana namukoti nemadhokotera vanoita basa rakaoma usiku namasikati votaura havo kuti hanzi ndo vanokonzeresa kufa kwevakuru vehurumende kuti mashoko avaniki mangwana akashata zvikuru pasi nawo atenda hangu
vanhu vanomboye kubi. Vanhu vachangotaura kusvika moyo yamira. Nokuti vanhu vamboregi kutaura. Tive vana chiwenga nakembomhadhi kana vasingagwari ngavabude. Vataure kuti hatigwari. Hatipimi nyoka negaviyo iripo isu. Kutaura hakudhaki, tinongotaura. Hatimborege, and there is no smoke without fire. Ukandova vanhu votaura pane makunga kunga anenge aitika. Ivo vanohleika vasina COVID yacho. Ngavarege vanhu vataure. Vanhu vakataura kana vasina COVID hazvire kuti vo vangaita COVID. Kutaura kwavanhu hakusiko kunovapa COVID asi kuti teta doha zviripo. Regai vanhu vataure kutsvaka kuvhundudzira vanhuko. Hatipowi kuvhundudzigwa taneta isu. Tohlei kunoona isu takasasikwa kare. Zvevanhu vezano hatinombozvitevedzeri.
Madi vestibio 7 apo ari kutaura ndekunyaradzidzi vatedi haza ari mukauting province maende nomakwanya umu. Korona yapakaipa pakaipa kuzimbabwe kuvanhu vaitembeo kuti ende ndotenda mapresident menyika kuti akavhara manyika dzavo akavhara bhozi vasingadi kugadzira zvipatara vasingadi kuhurisa madhokta nemanesi nekutenga mishonga yemuzvipatara vaitemboti vanorapwa kuti vachirapwa muno vanhu vaya ngavagadzise maavara kunyika yavo hamboni munhu anobva uchena chekona haumana vanhu ngaaite siriasi nezvanhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +12 4650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Matavire nekambo kake tanga wandida love first sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave churi chimwe chete chine zana nevatatu 1103. Hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarayiridzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yecovid-19. Mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuchipinge nekuchiredzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.